ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, August the 19th, 2021. I'm your hostess, Thandekile Mhlanga.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today, we are discussing issues affecting women, children, and children, including COVID-19, child marriages, and the appointment of a female vice president in Zambia.
Police say they've arrested Evans Mumbirume, the Joanne Marange Apostolic Sect member and husband to the late 14-year-old Memory Machaya, who passed on while giving birth, and is set to appear in the Mutare Magistrates Court right now.
Yes, and also the Zimbabwean women have hailed the appointment of a female vice president in Zambia, Mutale Nalumango, saying that they are assured of respect and honor of gender equality under the new government.
And women's organizations in Zambia itself is urging President-elect Hakainde Hichilema to appoint 50% women and 50% men in his cabinet and other decision-making positions. But some Zambians say appointments in government should be based on merit and not on gender. However, the organization told VOA News today that Zambia has women with the necessary qualifications and capacity that the country can benefit from. Yet, they are sidelined because society believes they belong in the kitchen instead. At the decision-making table, now.
Yes, PJ, and we noticed that the other issue affecting women mostly is this COVID-19 pandemic. It affects most of their programs, and we realize that as it is in the country, the Minister of Health is saying that as of yesterday, 121,498 confirmed cases, meaning that's the level they've reached since the outbreak last year. And these include 101,837 recoveries, and there are 4,181 deaths.
And the vaccination program, ever since it started, it has been at some times very slow, and at some times it picks up with so much speed. But to date, there are 2,193,346 people that have been vaccinated so far, and there are 452 new cases and 25 deaths, as you said. And as it is, we find that most of the vaccinations have reached that number, but you find that in some cases the numbers are really very, very, very low. But at the moment, you find that the vaccinated that have gotten the second dose are 1,304,802. And then the vaccinated first dose only, as I said, is 2,145,537. But vaccinations done yesterday were about 53,978 and for the first dose, as well as 50,596 the second dose.
Yes, PJ, and we see that it's happening as the government is saying that it's, intensifying this program of vaccinating masses so that the country reaches herd immunity to avoid the spread. But the government is saying, although the figures are high, they are on the decline, which means saying that it's doing a good job. Kodwa ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke sixoxa ke sicubungula ezimbalwa eziphathelane labesifazana, sikhuluma ngokwendiswa kwabantwana besesebancinyane, ama-child marriages, lokukhulelwa kwabo besesebancinyane. Siyakhumbula ukuthi kule ndaba liyana eMarange lapho umntwana oleminyaka elithumi lane obikwa wachona ezama ukubeletha kodwa okwamangalisa umhlaba ngoba umntwana ole 14 ukhulelwa njani wendiswa njani kodwa ke kubikwa kwenziwa ezinkonzweni lezi ezamapostoli kubikwa kwakusema eJohane Marange apostolic sect njalo onguye owabangekelwa lokho amapholisa athi asembophile bathi ibizo lakhe ngumnumzana Evans Mumberume njalo uzamiswa phambi komthethwandaba eMutare yasekwazi ukuthi kuyabe kunini abaningi babe inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu babe sithi bafuna ukubona ukuthi udaba lolu luyakhetha ngani njalo begcona amapholisa besithi hayi asehlale kakhulu engakhangeli lolu daba ngakho sokufanele ukuthi nxa ikhona owahambanisayo abotshwe abheke umthetho yikho ke amapholisa athi sokwenzakele iningi selimelele ukuzwa ukuthi kuyini ke okwakusenzakala lapha njalo uthupho lolu luvelele uthiwa lwandile sakhuluma laye ke umphathintambo obona ngesiphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni laye wachasisa ukuthi ngempela uhulumende uhlupho lolu laye uyalucubungula njalo uyakwazi ukuthi lukhona swake wahlalisana labo abanye abayenza okufanayo embire njalo lokwemarange bayakwazi bakhulumisana ke labezinkonzo labo ukuthi beqede lolu hlupho batshela njalo ke iStudio 7 sikhangele njalo ukuthi kwele Zambia ke kusanda kuwina ke ibandla eliphikisayo manje umkhokheli ke wazidume ngokuthi ngu-HH ubikwa esekhethe owesifazana ukuba amsekele okuthiwa ke igama lakhe Nalumango ke Mutale Nalumango njalo abesifazana sebekuthakazelele lokho bathi yebo kuyatshengisa ukuthi amalungelo abesifazana lawo ayahlonitshwa kusenzakala lokho nje futhi lamanye enye inhlanganiso ebona amalungelo abesifazana layo khona ngale Zambia ithi hayi bacela ukuthi kube le 50-50 njengalokho okufuna isisekelo sombuso kungathiwa ukuthi abesifazana indawo yabo ngeyamakhitshini kuphela ngoba siyananzelela abanye bathi hayi umuntu kakhethwe ngoba esenelisa elekhono hatshi ngoba engowesifazana kuphela sikhangeleke lokuthi konke lokho okwenzakalayo kufika ndawo yinye ukuthi kuthintwa yi-COVID-19 ubhubhane olusaqhubekayo elizweni lemhlabeni jikelele ngogatsha olubona ngezempilakahle ke lusithi izolo kuphela kubhubhe ngokuthi izolo batsho ukuthi amanani abakhuphe izolo kubhubhe abantu abangama-25 kwathi abedlula amakhulu 452 bona ke bathola leli gcikwane bahlaselwa yilelo gcikwane osokukhuphuleke emanani abantu asebabulawa ileli igcikwane selokhu laphambukayo ngomnyaka odluleyo ledlula inkulungwane ezine i-4181 lona ke selahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 121,498 kodwa ke phela abamukela umjovo we-COVID-19 sebedlule izigidi ezimbili i-2.1 million. Yebo ke yikho ke sizabe sikuhlaziya lapha sizakhuluma nabahlonishwa bethu abehlukeneyo abavela kungatsha ezitshiyeneyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngedaba lolu esesilukhulume ngalo AJ.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah. Ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyahuye. Nasuno uyu muchirongwa chedu tiri kutaura nenyaya dziri kubata vanhukadzi. Zvikuru sei nyaya iri muZimbabwe pari zvino yekuroodzwa kwevana vachiri vadiki. Machild marriages. Pamwe chete nekusarudzwa kwaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuZambia anova wechidzimai. Izvozvi kutaura kuno mapurisa ari kutiwo atosunga vaEvans Mumberume vechechi kana kuti vanokonza kuJohane Marange Apostolic Sect vari kwaMarange uku. Vanova ivo vane mudzimai anova mwana mudiki chaiye angaine makore gumi nemana 14 year old Memory Machaya. Uyo akashaika paakanga ari kubetserwa nemwana achibetserwa nemwana saka mapurisa ari kuti iko zvino vasunga va Evans Mamberume nevatove muusungwa izvozvi vatomirira kuti vange vachizomiswa pamberi pemutare Magistrate Court nenyaya iyoyi. Vanhu vazhinji vanga vari kungotaura kuti hapana mapurisa zvaari kuita, hapana hurumende zvairi kuita pamusoro pekufa kwemwana uyu. Zvekare dambudziko irori rekurodzwa vana vachiri vadiki rakakura chaizvo muZimbabwe, zvekuti kuti pane hurukuro mumasangano emadzimai, mumasangano evanorwira kodzero dzevana, anorwira kodzero dzevanhu, vese vari kungotaura nenyaya iyoyi. Inyaya iri kungotaurwa pese pese paunenge uchingori even panana WhatsApp, pamatare ema WhatsApp, ema Twitter, panana Facebook, uri kungoona nyaya yacho ichingotaurwa. Naizvozvo hurumende yakazoburitsa mashoko ekuti izvo naivo mapurisa vapindira panyaya iyi, uye pakatomboitwa negurukuta rezvevanotarisa nezvevanhukadzi pamwe chete nezvemabhizimusi, Mai Stembiso Nyoni vakatoita musangano nevatori venhau vachitaura kuti hurumende iri kutotora matanho ekuti zvigadziriswe izvozvi. Uye tichataurawo zvekare nezvekusarudzwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika kuZambia, zvinova zvinofadza chaizvo vaitilema vachisarudzwa kuva mutungamiri wenyika vebato rinopikisa, ivo vachisarudzawo munhukadzi kuti ave mutevedzeri wavo. Naizvozvo masangano emadzimai iko kuZambia izvezvi atoti izvo vakorokotedza president elect akainde ichilema kuti vasarudza munhukadzi, but asi vatizvo ngavaenderere mberi nekusarudzawo zvekare pakabhineti yavo chikamu chinosvika makumi mashanu kubva muzana, 50% evanhukadzi, vagozosarudzawo zvekare vanhukadzi kuti vavewo mumapazi ehurumende akasaukana pamwe chete nemumakomisheni akatsaukana ehurumende vanhukadzi 50% wo zvekare. Asi vamwe vari kutiwo ngavasasarudzwe vanhukadzi ava nekuti kungoti pangozadziswa 50% iyoyo, nekuti panofanirwa kunge pachisarudzwa vanhu vanogona basa racho. Uyewo masangano emadzimai iwayo ari kutiwo vane simbiso yekuti varimo madzimai vakasimba vakangoitawo sana Mai Mutale naLumango vanokwanisa kunge vachitora zvinzvimbo zvepamusorosoro muhurumende pamwe chete nemapazi akatsaukana hurumende nemumakomisheni ehurumende. Izvezvi zvese izvi zviri kuitika takatarisana nedambudziko rakawira Zambia, Zimbabwe nemamwe nedzimwe nyika dzose dzepasi rose nedenda iri recovid-19. Izvezvi bazi rezveutano riri kutaura izvo kuti kubva nezuro pavanhu vakatariswa kuti vane covid-19 here kana kuti havana, panotoo nevanhu vanosvika ivo mazana mana nemakumi mashanu nembiri, 452 new cases dzevanhu vakawanikwa vaine covid-19 nezuro, pakashayikawo vanhu vanosvika makumi maviri nevashanu 25. Uyewo chirongwa chekubaya vanhu nhomba dzekudzivirira covid-19 chiri kuenderera mberi. Saizvozvi panotoone mamirioni anodarika maviri, 2,193,346 vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga jekiseni rekutanga recovid-19 vaccine. Pozotiwo vabayiwa nhomba yechipiri, second dose, vadarikawo mirioni rimwe chete vave pa 1,348,374. Naizvozvo tinoda kunge tichitarisa kuti zvese izvozvi zviri kuitika madzimai vari kubatikana sei. Saka ini ndine hurukuro namai Evanes munaindo vandicha kurukura navo ipapa pachirongwa tinzwe kuti chirongwa ichi cha ivo vamboita hurukuro mangwanani ezuva ranhasi kuma 10 vachikurukura nenyaya yemachild marriages. Tichazobatawo zvekare nenyaya iyoyi yesarudzo yekuZambia apo pawanikwa mai Mutale naLumango vachisarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Yebo ke zwakala PJ yikho ke lokho esiyabe sikucubungula kathesi. Sizaqala ke sizwe ke amazwi kamphathi ntambo obona ke siphathelane labesifazane uNkosikazi Sithembiso Nyoni uzakhuluma ke ngolimi lesiNgisi langesiNdebele ngodaba lolu lokwendiswa kwabantwana bebancinyane.
Of sexual harassment and sexual abuse of young girls. We are disturbed because these girls now go through trauma. They are not ready to be mothers, wives, and sexual partners. So they go through emotional traumas. Apart from just being pulled out of school, pulled out of a playground with other children, into a bedroom for you to be a wife, it really has to be stopped because it is a violation of the rights of a child that has no choice, because also it's done by religious leaders. It is doubly evil because then you are betraying a trust of a young girl who thinks that churches are places where character is built, where spiritual groundedness is supported. Girls like that, they then go into vicious circles of poverty. And this trauma may never leave them throughout their lives. And more importantly for us to attack this evil is that girls are a foundation of womanhood of tomorrow. This should not be allowed by any government and any community and any society. We need to protect our children.
What steps has the government taken on this case to ensure that perpetrators are brought to justice?
In this particular case, as soon as we had my ministry set our officials in Manicaland to do the investigation, so did the police and the Zimbabwe Gender Commission. But I'm sure you are aware that there is the marriage bill which is on the cards. And all of us look forward to the enactment of that bill, because in that bill there is a section that prohibits child marriage. It is illegal in Zimbabwe after that bill to marry any child that is below the age of 18. So we will then try and expedite that act. We will then make sure that the police, law reinforcement agents, and also our courts really abide by that law. After this law has been enacted, there is now the powers to arrest, there is the power to bring to book anyone who violates a child's right. But before, we would engage them, discuss them, but there was no law to help us reinforce the decisions that we might have come across.
And what kind of engagements are these which you say the government has held with the local communities?
You remember that during the lockdown, a lot of girls became pregnant. They came out of school. And in one province, Mashonaland Central, there were over 4,000 in one province alone. So our ministry went there, and we met with the local authorities, local leaders, the chiefs, the headmen, as well as the teachers and parents, and the girls also that had gone through those traumas. And we had a discussion. I was very happy because the chiefs were committed to making sure that in their chiefdoms that kind of practice is stopped for child marriage. And it was very interesting that there are some of the girls that had pulled themselves out of that situation and went back to school. And one of the girls came out with 12 points. And then we are doing everything possible to ensure that that girl gets to university.
Last year, the government made a legal amendment to ensure pregnant girls are not expelled from school. Are the parents embracing this opportunity?
The parents are accepting it. And also, we have got some communities that have started working in this practice. In that, you have some communities that are beginning to engage the parents of the girl, to engage the students, the teachers, and ensure that this child has got support system around them. The problem cannot be solved by government alone. All of us, government, community, parents, teachers, we need to rally around these survivors of gender-based violence, of sexual harassment and child abuse.
Ngiyasibini esintwini sethu siyisibi. Isintu sethu siyala khonoko ukuthi umuntu ongubaba athathe umntwana, ayikhona intombazana, umntwana amenze umfazi, abe semfihla, angamhambisi lesibhedlela, azathi akuzwakale ngaye esefile. Konoko, I think, is criminal. Akula sintu, akula buntu, akula buKristu, akula ngisho umuntu onobuntu ongakuvuma konoko. So ke mina lami njengominister we-Women Affairs, ngithi mina, this should be condemned with no uncertain terms. Amantombazana, a girl child, kabavunyelwe baphiwe indawo yabo bakhule bonjakale ngoba yinhlanyelo yabo mama. Lapha singagcini amantombazana ngobuntu, la ngesimilo, la ngomthetho oqondileyo okutsho ukuthi sihlanyela nhlanyelo bani ezaba ngumama kusasa. So lokho kwenzakeleyo ngithemba ukuthi kuqubule abantu abaningi, kusiqubule sibili sibaningi, ngithemba ukuthi sizabambana. La ma-church wona lawa kwenzayo khonoko sizama ukudinga izindlela zokuthi bakuyigcine ngenxa yokuthi bathatha izimali ebantwini ezingumnikelo ngoba bona ngamabhishobhi bese bezisebenzisa ukuthi bathenge kumbe ba-oppresse abantwana. Isono esiphindiweyo esokuntshontsha, isono sokudlwangula, isono sokufeba, isono konke kugcwele phezu komuntu yena lowo ugogela ijeji. Njengabomama athi lapho sithi sibili sihlala ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi nduku kakucithe lokho.
Bekusenzakala lokho isikhathi eside le minyakeni edluleyo. Uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du njengoba sibona ukuthi isikhathi esiningi kwenzakala ekusithekeni?
Sile mthetho njengama-members of parliament, e-Marriage Act. Ingavele iphume yona leyo umthetho wona lowo. Uyala ukuthi umntwana o-less than 18 years endliswe. Ngenjoba ukuthi thina njengama-members of parliament sesesiqedile okwethu. Then sesisuka khonapho ama-police, the reinforcement agents. So kumele ukuthi babe leshiwo ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama-courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonokho kukhona okuthiwa yi-civil responsibility. Okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale, sikwenyanye, singakufumi. Lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. Abanye abantu babona ulutho lubilisenzakala balusishi. Amapholisa babe bengakwazi ukuthi kuyenzakala esixukwini lesiya. Bese kusithi kungaba lepholisa elinika udaba ukuthi kulesana isixuku kulomntwana ofihliwe owenziwa lokhu lalokhu. Lowo mpholisa angayekela ukubopha abantu labana. Sesimangalela yena ngoba yena uyabe engasenzanga umsebenzi wakhe. So ngithemba ukuthi kusukela namhlanje akube lokubambana eZimbabwe ukuthi into enje ingenzakala.
Okwamanje siyamukela uNkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso iZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane, yona ke ise South Africa.
kodwa iyakhangela labo esifazana abavela eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwanyukelwa ehlelweni, linjani balaleli?
Ye, uzakhumbula ukuthi sike saxoxa ngeviki epheleleyo ngodaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane. Kukhona ke osokwenzakele kathesi ukuthi uyena lo obezithi ngumnyeni kantombazana lwana olechumi lane usebotshiwe ngamapholisa ukhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba eMtare iningi beselikhonona ukuthi sokuthetha isikhathi eside. Ungathini ngalokho sokwenzakele?
Awuhokala ngathi ngisho sokujabula okukhulu kakhulu. Lami ngisengizizwa indaba lezo ezokuthi lo baba ugcine ebotshiwe. Ngajabula kakhulu. Bengomunye walaba abantu akade bekuzuza ukuthi lento isilamaviki yenzekile. Umuntu onguye owayekhuleliswe umntwana lo owagcina emhlonile ewelela uyaziwa. Awusiki ukuthi umuntu ongaziwayo. So bekubambeni ukuthi abotshwe avalelwe entolongweni lapho kulapho okumele bengabi khona ngoba lento ayenzayo idizemba khona ukuhlala entolongweni. So kodwa njengoba esebotshiwe nje siyabonga ingalo yomthetho eluleke yaze yafika kuye wabotshwa. Esithemba ukuthi noma esebotshiwe njalo asizi ukuza sokuthiwa uphumile ngebheyili kumbe kwenze njani ngoba ubufakazi bokuthi uyenzile lento abudingwa into esegcekeni. So sibhekelele ukuthi njengoba ebotshiwe siyandlela oludaba aze agwetshwe isigqibo esasiphiwa yinkantolo ngokuthi akhulelise ingane encane. Ngiphinde futhi ngithi kube lento ibivele isenziwa ukuthi laba bantu babotshwe ngabe sikhuluma ngento omkhuba ongasekho lokwenziwa abantwana bebancane. Kungasenani kutho ukuthi nje esithemba ukuthi obaba bonke laba kade bekwenza lokhu bazothola isifundo. Njalo lo obotshwe uzanikeza isigqoko esenza ukuthi lo ozocabanga ukwenza leyo nto acabanga leso sigqoko abe sekuyekela angaphinde akwenze.
Yes, you are saying you are one of those who were also campaigning that this man be brought to justice. What exactly was going on here? Also, the Zimbabwean women in South Africa, were they also aware of this?
Yes, we were very much aware of that because this thing was all over the social media. So we got to be aware of that through social media. Then there were petitions that were to be signed by people to get justice for this little girl who unfortunately died giving birth. We were encouraging women to sign those petitions in order for the perpetrators to be brought to book. So we were one of the organizations that we encouraged women to sign petitions so that the girl would get justice and the men brought to book.
Yeah, what do you want to say about this? Kumbe njengoba lokhu bebaningi abampostoli kungaqhubeka lokhu kusenzakala.
Into esifanele kuyenzeke manje ukuthi njengoba uhulumende sebonile ukuthi lo mkhuba wenzayo awusiyo yedwa loba wenzayo, bavele baningi abawenzayo ngoba sigcine sesibona lezinye izithombe sokuphuma ukuthi hayi bakhona abanye abakwenzayo lokhu. So uhulumende somele ayenze ukuthi angenele lawo mapostoli lawa lapho atholakala khona ezama ukudingisisa ukuthi kwenzakalani. Abatholakala belabo labo bantwana ababakhethiwe babenza ama-posters bengabantwana abancane babotshwe. Labo bantwana basuswe lapho emendweni leyo babiselwe emakhaya. Obaba laba batholakala besenza lokho babotshwe. Nawe sokusesandleni zikahulumende ukuthi angenelele angalindi ukuthi kuze kube lomunye umntwana osonayo ebeletha kuze kubotha umuntu. Abantu laba balandwe babotshwe, abantwana babiselwe ebazaleni babo. Ya leyo busuku esibhekane lalo olungasi ukuthi singalibeka sitilo semashonaland lukhona iZimbabwe yonke la sizenzakelwe njengamathulelendi kuvame kakhulu. Abantu abangamantombazana sibathola besiya kumakorokoza la abantu abengigolide abayaziwa ngokuthi banemali. Lokho okokuqala singathi mhlawumbe abantombazana ahugwa yimali siyayazi vele ukuthi abantu abangomama isikhathi esiningi lapho kulabo baba khona bayatholakala la abantwana labo bahugwa yimali. Okunye futhi okwenza ukuthi abantwana basuke bagcine sebefika kulabo bantu abangabahuga ngemali ikhona lokhu ukuthi isimo sosomnotho sibi, abantwana kunyenza indlala kunje, abantwana bayalamba ngikhaya, ngithole ukuthi umntwana ukhona ngikhaya kodwa isimo sangikhaya asikho sihle kangako. Ngaye kuthola umuntu othi mina hhayi ngabuya kini ngizokunika lokhu, abantwana bahugeke kanjani bahambe. Abanye abantwana abangabazali abangabe abazali babanawo babo okwabathiwe ngabazali tot ngaba-childhood homes akhona. So umntwana ngithole ukuthi nguye obheka abantwana lapho. Nxa ebheka abantwana konke hayi akulalukhu lukhona la kufika umuntu athi mina ngila lokhu ngizakunika lokhu ngangenzela ukuthi
Yes, esiqhathanisa lokwenzakala khona ngapho kule South Africa singathini ngohlupho lolu. Amantombazana batholakala yini labo besenza njengalabo abeZimbabwe kumbe labazali babo bebaphatha ngendlela enjalo kumbe hayi amathuba ayihlukene ngakho lokusiphatha.
Ngapha eSouth Africa ngake ngafuna saxoxa nje ngakhuluma ngokuthi kunomkhuba okuthiwa yikuthwala. Kuse ukuhambelane lawo lowo mkhuba wamapostoli. Ngoba naleso sikhathi umuntu usuka kubona intombi kunokuthi noma isengumntwana akusho umuntu ohamba ayothi hayi uyaqomisa aqonywe athathe umfazi. Umuntu uma ebona intombi noma engumuntu omdala umntwana encane uyakwazi ukuthi ayemthwala. Ayemthwele kwesokusezwa lawo masayenziwayo ukuthi ayendise khona ngale. Kodwa iSouth Africa iyakuvimba kakhulu, uyaliwa lapho kakhulu kakhulu, kuyenzakala zikhona ezinye inhlangothi ezikwenzayo kodwa ikhulume nje South Africa kavumelani la. So yinto esihambi iyicitha singasayibona kakhulu. Kumele ukuthi abantu abalapha abangamantombazana bayasuka lawo mhlawumbe sibabone sebezithwele. Kuyenzeka kodwa akuvamanga njengeZimbabwe. Ngicabanga ukuthi sizadinga ukuthi laseSouth Africa umntwana ungambona isuka ihambe siyaloka luthwana ukuthi umuntu aliqhambiswa yokuthi yibupofu kumbe ikuswela. Kodwa iyona bayakwenza ngoba ntena bayakwenza kodwa akufani kwaseZimbabwe ngoba akakwenzeli iphango ukuthi balambile. Hayi kusuke kwenza umntana nje ukuthi uyabezele engezwa yena kodwa hayi ukuthi ngoba ulambile uzama ukuyadinga ukuthi aziphilise ngokuthi aqiniselana labantu abadala abazagcineka emthiyela izishe ngumntwana.
Yes, silibonile njalo njengenhlanganiso yezimbokodo limanyene labanye abesifazana abeSouth Africa ukuthi licebisane ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ezokukhulisa abantwana abangamantombazana. So luqalisile yini lolu hlelo njalo lizaluqhuba njani, luzanceda njani amantombazana?
Ngoba sibonile nje kulapha eSouth Africa ngokungazo i-Women's Day mhlaka 9 August besihlangana bomama balapha eSouth Africa ikakhulu abakwazi. Sizame ukufuna ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantu abangamantombazana babagcina bezigcinile begcwele ngoba banesiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani njalo sakubona ukuthi ngendlela abakubeka ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine. Mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni alokho egcwele intombazana. So kusiza futhi ukuthi umntwana uma ezazi ukuthi uyahlolwa akabi kuvanza agcwala indawo yonke uyasigcina kahle ngoba nakhona le kuhloleni kwakhona kunomfundisi wakho lesi sifundisiweyo lathi ukuthi ma sikhuluma nabantu abamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Ye, khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini esingathi kuhlanzekile abanye njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singenzelela ukuthi lapha eSouth Africa yakhulu isizwe samaZulu ukuhlolwa kwabantwana abangamantombazana kuyisiko kibo. Ngakho basawubambe lelo siko basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo kusesengilokhu kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi maseke kwenza akusenziwa mhlawumbe ngendlela leyo okusezwa ngayo kudala kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo ezi-clinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Ye, bona amantombazana angafuniyo ukuthi behlolwe ubuntombi babo babanjwa ngamandla yini kumbe kubuya labo abafunayo kumbe sesingathi lakho ikwephulwa kwelungelo laba labo nxa besenziwa bengafuni?
Akubanjwa ngamandla umuntu wonke lapha eSouth Africa yilizwe ebile democracy. Abantombazana afuna ukuhlolwa ayahamba ayehlolwa ongagciniwe njalo awukho umthetho obekiweyo ukuthi yonke intombazana kumele ihlolwe kulilungelo labo ukuvuma nokukwala ngakho ababanjwa ngamandla akuhlukunyezwa ilungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho ongafuniyo akafuni ufuna uyafuna kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto vele eyenziwayo eyaziwayo elisiko
yebo-ke kuyezwakala kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye
ukhuluma into enkulu kakhulu esishiye sithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi sixoxe amantombazana sizibuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaxoxa sithi bahlale endlini kambe nxa singathi labo fana baxoxe bahlale endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana nobani phandle bala bafana laba bazabe beqoqiwe kwathi hayi umuntu kazibe ukuthi ahlale la ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo sithi thina singomama nasifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje ubaba naye azofundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje ziyadingeka inhlangano zabobaba hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibakufundise zibakhulise zibadodise babe ngamadoda azothi sasa babe ngabobaba abazahlangana labomama labathini sibakhulisayo
ye okokugcina nje ngunike umzuzu owodwa siyabona ukuthi kwele Zambia umongameli omutsha ukhethe owesifazane ukuthi abe ngumsekeli wakhe ungathini ngaleli nyathelo
hayi mina ngithi alibongi igama lamakhosikazi msakazi ayangena amakhosikazi simbonile eTanzania sambona eAmerica uKampala namhlanje sibone eZambia futhi kungena udeputy owesifazane ongangokuthi abantu besifazane bayangena so ngathi i-Afrika yonke nje ingafoka lokho okwenzakalayo sibabone abantu besifazane noma namhlanje sesimbona mpela kube lama-maybe i-Afrika njeke lamazwe amaningi nangaka angu-7, 8, 9, 10 akhokhwe ngabantu besifazane siyambonga kakhulu umongameli omutsha waezambia sithi viva mbokodo viva
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi Women's Round Table ngatikurukurei madzimai mai Eva Nice Munando
makadi zvenyu vateereri ndinotenda nemukana iwo kuti ndive pachikuva chemadzimai muzuva ranhasi
mm-hmm. Ndaona yapa zvidandemutare kuti nhasi unouyu manga muine vadare muchikurukura nezvedambudziko ratekeshera muZimbabwe iri rekurodzwa kwevana vachiri vadiki maita dare imimi mukakurukura nezvechirongo nezvedambudziko iri mungatitsanangurirewo here zvizere kuti zvii chaizvo zvamanga muchikurukura nezvazvo
ndinotenda nhasi taita chikuva chakakwirira chepamusoro apo pataya chikurukura nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera vari pasi pezero rekuroorwa saka chikuva ichi chaa chichisanganisira makurukota ehurumende takatarisisa weZimbabwe gender commission vanga varipo takatarisazve ministry yedu yewomen affairs yanga iripo ichikurukura nesu wevfu vanonzi victim friendly unit mapurisa vazokundikana zvavo kuya savanga vakakokwa pachirongwa ichi maorganizations kumasangano anoshandawo nemadzimai nesangano guru rinoshanda nemadzimai rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe ranga riripo neadult rap clinic shamwari mwanasikana ndingadoma vakadaro nevadzidzi vechisikana vari kumakoreji vanga varipo ndo vanga vachityaira chirongwa ichi chirongwa changa chine donzvo rekuti ngatisanganai pamwe chete mumwe munhu anoremekedzwa anga aripo vatakoka zvakare ndo vanonziwo African Union Goodwill Ambassador panyaya dzekupedza kurohwa kwana vadiki Dr. Nyaradzai Gombonzvanda ndo vanga vakapeka ndingati nguvani yepamusoro vachiedza kusimbisa chirongwa ichi kuti chive neuremu panyaya yebasa ravanomiririra kuAfrican Union tanga taka tichikurukura nyaya idzi tichiedza kutarisa kuti zvikonzero ndezvipi zviri kukonzeresa kuti vana vawanikwe ende handichifara kuti pachirongwa ichi panga panewo futi sangano rinomirira machechi iwo revapostori rinonzi iro reJudah Caesar vanga varipo ipapo vachiedzawo kutotsanangura nyaya idzi kuti kana ivo vari kukumasangana yavo zvinofamba sei Asi misoro yese ichinge yasangana pamwe chete. Tageda kutsvagurudza kuti zvikonzero izvi zvirikuwanikwa kuti vana varodzwe zvirikumbobva papi. Mutemo yedu yemuZimbabwe kana yekunze iri kugumirwa papi pakuti chirongwa ichi kana kuti mishonga iyi irikuwanikwa nevana vasikana vari pasi pezero irambe ichienderera mberi. Saka misoro yaiswa pamwe chete pakakukuwa kunzi aiwa tirikuona pane gapa pakati pemutemo uye unonzi marriage bill kana kuti marriage act ne age of consent inobvumidza kuti vana vari pazera re 16 years vanga vachikwanisawo kunge vachiendawo vasinga vachiendawo pabonde vanogona kubvuma kuenda pabonde nechero munhu asi hazvigoni kuti vawanikwe. Nyaya iyi yatora nguva ichikengezhana mukutsanangurira imomo kuti toita sei asi ndinoona sekuti nyaya yazoguma pakuti aiwo tinoda kuti hurumende yedu isimbise nyaya yekuti mitemo iyi inge ichidzidzana zvakafanira. Ndinoda kuti ndiyeuke mashoko akomishina vanga vachikurukura varimo munyaya vati aiwa izvo ndo zviri kunyanya kutokonzeresa mhirizhonga nekuti mitemo yedu inoita sekuti haina kuti tsvikiti haisi kunonyatsoti dyoo kana kusvika panhongonya penyaya nenyaya yekuti iri kusiya zvimwe ichisiya mukana yekuti nyaya idzi dzirambe dzichienderera mberi. Saka zvaonekwa kuti panyaya iyi yemusikana anonzi akashaya ndodingindira ratanga chifamba naro uyo anonzi Memory Machaya nhasi zvinobudazve kunzi aiva risiriwo zita rake chairo anonzi Ana Machaya Memory uyu mupenyu. Saka zvabuda kunzi inyaya yekuti yangoonekwawo asi kune dzimwe nyaya dziri muzasumu dzisingaitiki kumachechi bedzi munharaunda dzatigere mumhuri dzatigere inyaya dziri kutengeshera. Saka tanga tichisimudzirana nemuono wekuti iwe neni tine basa kwamuri ikoko hurumende yekuburikidza nesangano reWomen Affairs wapawo kuti aiwa hurumende vane zvakawanda zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko iri ini tinoona kuti vanga vari pamberi pekumhanya ndichiona sekuti minista vakamhanyawo vachiita kuti nyaya iyi iferefetwe. Tiri kufara nhasi kuti munhu uyu asungwa ava pakati pemadare redzimhosva achamiswa padare redzimhosva asi nyaya zhinji yanga iripo ndeyekuti nhaurirano yedu ngairege kugumira pakungotaurirana kuti aiwa dambudziko riripo ndezvipi zvikamu zvatichatora tichienda mberi. Saka isusi tawirirana kuti aiwa toda kudzikisa gejo pakutaura nyaya idzi ngatitarisei vana ava tivatsvake yatinotiye pachirungu ngatitsvage mastatistics titsvagiridze kwese kwazviri kuitika ende uyezve mitemo yedu uye inge ichikwanisa kuwandudzwa kuti ikwanise kupedza dambudziko iri. Tadarozve ikoko kumachechi nemasangano esi kana kuti nenharaunda dzedu dzemuZimbabwe vanhu vadzidziswe kuipa kwedambudziko rinonzi iro kurodza vana vechidiki ende ndoda kutora mazwi agodhu ambasada dzokuchanyaradzai vati aiwa tikaramba chiti kurodza.
Tisati taenda kuna Dr. Gumbonzvanda regai ndibvunze kuti mavabvunzawo here vehurumende kuti mitemo yedu inenge isina kunyatso haikwanisi kushandirana zvakanaka pane kuti iyo yekuchengetedza kodzero dzevana neyekuchengetedza neiyo yekurodzwa kana kuti yekuroorana yezera rekuti mwana anga achizinga mwanasikana anga achiroorwa naro. Tinoona kuti mitemo pamwe nedzimweni nzvimbo dzenguva inopikisana.
Ndizvozvo iyi nyaya yavhunzwa vabvunzwa vanga varipo vanga vakamirira Women Affairs kunzi muri kuita sei nedambudziko pamaringe yenyaya yemutemo iyo vanga yasimudzwa iwo vakati aiwa ndoo basa ratiri kushanda zvizhinji vari kutarisira kuti pamazuva mashomanana ari kuuyawo marriage bill iya ranga ratambosendekwa parutivi maringe nezvinhu zvanga zvichikengezhana kuti nyaya dzereligious kana kuti dzeculture dzemagariro dziri kunenge dziri kupikisana nenyaya yekuti roora rinofamba sei vavimbisa isu pachikuva chatanga tiinacho kuti zviri kugadzirika mumashure memazuva mashoma kuitira kuti ringe rakamira richienderana neiri reage of consent kuti hazvigone kutoti mwana aende pabonde ende orega hake kurohwa dambudziko iri riri kuramba richidzokera musha nenyaya yekuti mubereki anozoti aiwa idambudziko rangu mwana wangu wongoramba achishandiswa achitadza kunowanikwa sei. Saka age of consent ngaidzikire pasi apaende pa18 years asi ndinoona sekuti ipapi pakuti zvichidzane hapana kunyatsojeka havana kutijekesera kuti zvichafamba sei asi chiwimbiso chatawana ndechekuti marriage bill richanga richipasiswa kuti vana vese vanoroorwa vabva zero remakore gumi nemanomwe nemasere
Saka ave zvishondo haizi shondo chete ka ye apostolic irikuita rikusangana nedambudziko irori vedzishondo pamwe chete nemadzisabhuku ndingati vakuru vemaningirino vematunhu varikupinzwawo here munyaya iyi muhurukuro yekuti tinge tichichengetedza kodzero yemwana.
Ndiro danho ratichatora pamberi apa tabva pane riri nenyaya yekuti nhasi hurukuro yedu yanga isina kunge yakatora iwo vana madzimambo. Tinoona sekuti pabva dandemutande nezuro chai pakabuda nyaya ichitoonekwa iwo ishe vekumasvingo vane nyembe dzavo vachishungurudza vachimhirizhonga mwana zvinobuda pamhepo vari mumotikari. Saka nyaya idzi tiri kuona sekuti isisiwo tida kubva tatora chirongwa chatakamboita neUNESCO pataishanda nenyaya yekuti ngatiwandudzei nyaya dzevana kubva vari kumaruva zvizhinji nekuti ndo kunonyaya kune madzishe ikoko ndo kune ava vanonzi vana sabhuku ndo kwavanenge vari vachirimbisana mbudzi unongonzwa kuti aiwa mwana ngaachiende aiwa zvakwana ngamupiwa imbudzi zvobva zvapera zvakadaro. Saka ndoirongwa hatida kuzodzika nawo geje iwo kuti takudzokera kuya manje kwatakambotaura nawo vachiburisa nyaya idzi kuti aiwa nesuwo maidzishe titori padambudziko nenyaya yekuti zvinhu zviri kuitika mudzimba imomo unozongonzwa ayo zvadai zvanyararwa ani munongoziva pamutemo haugone kumanikidza munhu kuti ende unomhanara nyaya munhu anosvikokurambira kuya. Saka iyi ndiriona sekuti pakusimudzira chikamu chedu chekuwandudza kuti nyaya iyi yekurodzwa kwevana idzi iderere muno muzimbabwe tiri kufanira kushanda nemunhu wese kumaruwa nekuno mudhorobha nekuko nedzimbo dzimwe dzakasaririra kune kusingasviki iri shoko iri. Ndiona sekuti ndo pane dambudziko riri toda kuti nyaya yedu kana kuti shoko irori rekudzidzisa kuti vanhu vasarodzivana risvike pamongo chaipo zvichibva pamhuri vabereki ndo vamwe vataurwa kunzi ndo vane konzeresa zvemhuri zhonga nenyaya yekuti vari kurodza vana kuti aiwa taita nzara mumba asi tinoona sekuti patanga tichikurukura zvanzi nzara ipere musi umwe kuti ungazi wapiwa mombe wobva watoti nzara yapera vari kuda kuti vadzidziswe kuoneswa kuti izvi zvekurodza vana unenge wataita chinhu chakaipa ende uyezve unenge wadimbudzira upenyu hwamwana panzira.
Unotenga watotyora mutemo wenyika zvekare
ndizvozvo.
Ehe ndazenge ndakubatai muromo muchida kutaura nezvataurwa naDr. Gumbonjani.
Ehe vataura mashoko makukutu aita kuti ndofunga ndo abva anyatso kuburitsa nyaya yehuipi hwayo yekurodza vana vachiri vadiki vaburitsa nyaya yekuti tikaramba tiri kurodza vana ndinofunga sekuti tiri kubva tanyatso ripembedza shavo iri revanhu vanoda kupinda pabonde nevana vadiki hanzi ngatitiri vana vari kumhirizhongwa nekuti kana ari mwana hapana mwana anonzi arodzwa zvakafanira kuti patiri kuti early child marriage pai tikuti early child anoita anokurumidza here kuroorwa kana kuti unonoka. Saka vanga vachiramba mashoko ivayo yekuti ngatisambofei takataura kuti marriage ngatibva tatotaura kuti rape nenyaya yekuti vana vari kutomanikidzwa hakuna mwana chaiko mudiki anogona kungobvuma kutoti ndakuwanikwa seizvozvo pachena asi mwana uyu ari kumanikidzwa kumbunyikidzwa abuse hei yatinoti exploitation iya pachirungu kudzvinyirirwa kwemwana. Saka tikaramba ngatirambe tichitoti kudzvinyirirwa ngatichinje inonzi language matauriro atinoita aya because vatiri kuti marriage mwemunhu anongototi nekuti zvanzi pane vanhu vaviri vanenge vakura vari kutariswa nebhuriye ratiri kutaura rehurumende. Saka ndinoonesa kuti mashoko aya abva asimbisa hurukuro yatanga tiinayo nhasi zvekuti ndikuona kuti munhu wese paabva pahurukuro iyi aenda aine muono mutsva wekuti ngatiregei nesuwo mukutaura medu mashoko atinoisa pachirungu iwayo anokanganisa kuti kana meseji yakunosvika pasuku kune vanhu vari kure kure nekunowanikwa information inosvika yakadii hanzi matauriro edu ngaachinje izvozvo ndazvibatisisa zvakanyanya.
Pakusunga pamapurisa mambo taurawo here nyaya yekuti vabereki naivo vanofanirwa kunge vachisungwa nekuti ndivo vanenge vatotyora mutemo kana vachibvumira kuti varodze mwana wavo achiri pasi pemakore iwayo akatarwa nemutemo.
Ndizvozvo iyo inyaya munoona kuti chiri kunyanya kufadza ndechekuti vanhu taita mhiri ruzha rwekuchema nenyaya yemusikana uyo akapa uyu pari kubuda zvimwe negati kuti mamwe mamirire nyaya anu anenge anoratidza kuti hurumende kana kuti mapurisa pane zvaari kuita. Mapurisa anotonzi asunga kutaura kuno kwatisukita asunga vabereki waya nekuti panofa uyu musikana uyu vane vabereki vanenge vakutoti takumupa umwe wezera diki re 9 years ndiya inonzi takukuritsirira mudzimai. Saka mapurisa asunga vanhu vese ivava vasungwa kutaura kwatisukita kuno maererano nezvataurwa nechi zvabuda munyaya izvizvi. Ende ndonyaya inofanira kuramba ichirovedzerwa. Ende ndiri kufara nenyaya yekuti izvozvo kuvanhu vese vasungwa ndinovimba kuti vari kupinda mukereke iyoyo nekuti ndoyo vari kunyanya kusimbisa maitiro kana kuti tsika iyoyo yatiri kutaura yekuti vana vamhirizhongwe. Saka kusungwa kwavaitwa ndinonetse kuti kushabva kuchaita chidzidzo kwirowo kune vakwamarange nevamwewo sezvavataura plaxedes kuti havasi mapostori. Chiri kuitika tine machechi akawanda tine imomo mumisha matigere vanhu vana vari kungomhirizhongwa asi kuti nyaya yekwamarange yabva yanyatsa kusimudza mukombe nenyaya yekuti zvikanyanya kuwandira ikoko asi kwese kwese zviri kuitika. Asi ndinoona kuti chidzidzo ichocho ndafara zvekuti nenyaya yekuti nenio ndachitoona kutoti ndatiwa nebasi ndikangowana pazvinoitika plaxedes nevabereki ngavasungwe nenyaya yekuti mwana haasati akugwana kwana zano rekuti anosarudza zvakamunakira paupenyu. Saka achinzi mwana tataura nyaya dzemachildren's rights chinobuda pachena chaizvo muconstitution yedu kuti aiwa vana havasati vakugona kumeka madecisions anokwanisa kuti ave nepunduso muupenyu hwavo. Saka vabereki vane basa ende ndinoimba kuti vabereki vari kutozvinzwa pandiri kutotaura pamhepo kudai ngavashandure maitiro avanoita tsika dzemumba kudzinoita kuti vana vasikana vadzvinyirirwe.
Timbosiya nyaya iye yekodzero dzevana tomboenda kukodzero dzevanhukadzi. Tanzwa kuti izvo kuZambia uko kwakaitwa sarudzo svondo rapfuura ndobva pasarudzwa ndopakakunda vahichilema kuti vaive ndivo mutungamiri wenyika kuZambia asi vabva vaunzawo munhukadzi kuva muteredzeri wavo. Imimi mazvitambira sei semasangano emadzimai muZimbabwe?
Isu tinonzwa kufara asi chimwe chinotisuisa chinhu chimwe chete kuti Zambia kungofamba kutongo crossa Limpopo ikatosvika kuZambia hakusi kure kana kuti kuAmerica chaiko kuti tingati vazvigona sei. Ndopane kakusuwa kedu kuti kosei zviri kutadzika kuitika munyika yedu. Tida kugamuchira chirongwa chaita mutungamiriri mutsva weZambia kuti ava nemuono wekuti mukafamba muri vaviri tinoti kuti kuutungamiriri kwakangoti mutungamiriri une mutevedzi zvichichinjana zvichidaro tinoti kuti aiwa nyika inofamba zvakanaka nenyaya yekuti zvido kana kuti zvinosangana nemadzimai kana kuti nemunhu wese varume vakamirirwawo madzimai akamirirwawo. Saka ndichitaura kana kuti inonzi nharaunda ine vanhu vaviri ava vakadaro so asi tikatarisa manje kuti murijini ino yese yeAfrica madzimai achiri kumashure ndinoona sekuti mutungamiriri ava vaichilema ndoona vaita muono uri kumberi. Takatarisa vision 2030 iyai yatakati pasi rino rese tichange takukwanisa kutaura kuti taane gender equality. Gender equality iri kutotangira ipapa. Saka ndinoona sekuti vaita muono iwowo wekuti dai nyika yedu vatungamiriri vomunyika medu vaonawo chiitiko chakanaka vamutukudzi vakazoti vari kopaiwo dhoeri rakanaka rine peteni yakanaka dai zvatapukirawo nekuro yekuti kuZambia hakusi kure zvekuti vangatadze kuonawo kuti zvakanakira. Chinoona sekuti tsika dzedu magariro edu takangofanana neZambia inyaya yekungoti takaisa bhodha apa plaxedes zvinhu zviri kutifadza asi chibeka kusuwa kuti kuisisiwo muno muZimbabwe zvichativinga urini nekuti takatichichema kubva pakabva mutungamiriri wenyika mutevedzeri pavakasiya basi. Ndinoona kuti sangano redu reWomen's Coalition of Zimbabwe rakaita mhiremhire rikachema rikaendesa matsamba rakati tinzweiwo tokumbirawo kuti mutipewo mukana tipinde wapo. Asi nanhasi tiri kutiona sekuti pane mwedzi kana inokwana kuita mitatu mina hapana kana chatamboti tanzwa chiri kuda kuti chitekenyedze nzeve dzedu panyaya yekuti vadzimai asimudzirwowo panyaya yeutungamiriri hwavo pazvigaro apo zvepamusoro zvekuti zvichemo zvedu kana kuti zvinoti zvido zveduwo zvinge zvichikwanisa kunzwika pamusorosoro paleadership yepamusoro.
Mutemo uyu wekuti vanhukadzi pange paine zvigaro zvakaiswa pa rutivi zvevanhukadzi vanopinda mudare reparamende. Imimi muri kuonawo sei kuti zvinge zvichisvike kumagumo here vanhukadzi vangopinda nerekuti vakwikwidzewo sevanhurume kana kuti chochengetedzwa chisungo ichocho chekuti vaisirwe parutivi zvigaro izvozvo?
Isu sesanga Women's Coalition of Zimbabwe takabatana nemasangano ese emadzimai. Ndofunga kubva pakutanga takamhanyawo chaizvo pairongwa bumbiro remutemo weZimbabwe muna 2013. Nyaya yedu kana kuti mafambiro edu haana kumbobva achinja. Takagara takati tekutedzera bumbiro remutemo rakati 50-50. Zvemukana 10% 30% hazvisiri izvo zviri kutaura bumbiro remutemo. Saka hatisi kudatana namainini twemutemo tinouya parutivi tichiti aiwa tuda kungokuona iwo. Tinoonekwa sei kana zvinzi Equal Citizens ka chapter 17 inotaura zvakanaka chaizvo kuti mupave nemukana yakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume vapinde munyaya dzepublic or private life, vaunge vachikwanisawo kuronze kucontributa zvakakwanirawo zvakafanana nevanhurume. Saka mufunge hatisi kutaura zvakanyorwa kumwe. Ibimbiro remutemo ende chinondinakidza kana chinondifadza kana inyaya yekuti nesuwo mhuri yeZimbabwe ndokekutanga paupenyu hwedu kubuda nebumbiro remutemo yedu kekutanga kubva paLancaster House muna 1976. Saka takaisa chikamu ichocho ndo zvatinongofamba nacho. Izvi zviri kuitwa zvokunzi vanoisirwa parutivi. Ndinoona sekuti zvakareruka mufunge nenyaya yekuti isu tiri kuda 50-50. Ndo zviri kutaura kuti tikwanise kuwana kana kuti kuachivha muwo onouya wa 2030. Gender equality haite yakakwanisika kana tichimbopiwawo 10% kana tichimbopiwawo 30%. Why imwe 60-70% yese sei varume vari kuramba vachimweswa pamberi? Isu tiri tese takafanana tichiri tiri mhuri yeZimbabwe.
For the why?
Yes.
Takunosvika kumagumo kwechirongwa chedu. Chandingade kuti tinge tichibata hatingambosiya icho chirombo chiri munhingirikinini pasi rese cheCOVID-19. Mimi semadzimai makatakura zvakadini nepamusoro pedenda iri reCOVID-19? Tichitarisawo zvekare nekuti kwane majekiseni ekudzivirira chirwere ichi, asi munoonekwa kuti mamwe madzimai ari kuramba kuenda kunoitwa vaccinated, vamwewo vachibvuma zvakangodaro.
Ini ndinoona sekuti nyaya iyi yekunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 pakashayiwa dzidziso yakasimba chaiyo. Ndinoona sekuti payakauya ndimunoona kuti vanhu vaiva nemuono wavo zvakanaka zvakaipa vanhu vachinanhasi vanhu vari kuisa pachirungu anonzi maspeculations ekunzi ukabayiwa uchadai. Asi ndinoona sekuti hurumende ka haigone kungounza zvinhu isati yazvera uipi nekunaka kwazvo. Apowo ndinoda kukurudzira munhu kuti kubayiwa nhomba chinhu chakanaka nenyaya yekuti chirongwa chinoita kuti chiri kubatsirawo kuderedza denda reCOVID-19. Ndisina hangu unyanzvi hwekunzwisisa kuti kune vakabayiwa pane vari kushayika here kana kuti pane vakabayiwa vari vakachengetedzeka zvakadii, asi ndaachida kungotarisa ndiri pamusoro pekuti kana chirongwa chauya munyika uyezve chauya nehurumende chakadai, vanhu vaifanira kudzidziswa kuti zvakanakira chii zvakaitira chii. Ndinoona sekuti ndaachimbotora ndichifananidza chirongwa chakamboitika gore ra2017 kwakaita outbreak kumbare yetyphoid. Vanhu vakamhanya vakanobayiwa vasingambomanikidzirwa nekudii nenyaya yekuti vakaona huwandu hwevanhu vari kufa. Saka ndiri kushamisika kuti dzidziso yakapiwa panguva iyoyo yasiyana sei neiri kupiwa panguva ino, nenyaya yekuti denda reCOVID-19 ratora hama dzedu dzakawandisa, vamwe vatinodyana vatigere navo. Sei vanhu vasiri kukoshesa kuti zvavari kuona zvichiitika izvi? Ndosaka ndiri kuti padzidziso apa ndofunga paroda kuti panyatsodzikiswa gejo, vanhu vadzidziswe kusvika kumaruva kwese nekuti kumaruva mwanototiza chaiko.
Tingadai taenderera mberi nechirongwa chedu chanhasi, asi ndinoda kupa kutenda kukuru nehurukuro yedu nhasi unoyu. Tawanawo dzidziso yakakura. Ndichivimba kuti vateereri vedu vawanawo dzidziso iyoyo kubva pahurukuro yamaita mangwanani nana Dr. Gumbonzvanda nemamwe madzimai. tinotenda zvikuru mai Mnandu.
Aige okwamanje sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu. Sithanda ke ukubonga abahlonitshwa abakade belathi kulolu hlelo olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Ini ndini Praxedes Jeremiah ndichitora ino nguva yekutenda vanyarikani vedu vapinda muchirongwa.